Vamia shoko pavakabatwa hanakuva udza mhosva yavakanga vachivapomera. Asi vakazoti vasvika kuHarare Central Police Station, kubva vanzi mune mhosva nhatu dzatiri kupomerai. Mhosva yekutanga ndeyekuti makanga muri pavanhu vakakonzera damage pademonstration yakaitwa musi wa 1 August yaitwa kuti mari zvavo dzaanonoka kuburitswa. Yechipiri yainzi imhosva yecriminal nuisance. Vachinziwo vakaposta paFacebook account yavo mashoko aiita kuti veruzhinji vamutse hasha kana kuti vade kuita bopoto. Mashoko acho aiita sokuti aitaurwa pamusoro pemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa, asi zita ravaMnangagwa ranga risina kumencheniwa pamaposta acho iwawo. Mhosva yechitatu yanga iri yekunzi vainzi vakarova vaEnergy Mutodi muna August 2017 vari pamwe chete navaJP Japan. Saka ndidzo mhosva nhatu dzavakanga vachipomerwa pandakaa kunovabatsira kuHarare Central Police Law and Order Section nezuro. Nhasi pavanga vakuendeswa kucourt, mhosva yepublic violence yanga isisipo, mhosva yecriminal nuisance yanga isisipo. Vangozo mapepa emhosva yeassault yavari kunzi vakarova vaEnergy Mutodi mugore ra2017 muna August.
Saka nyaya dzese dziri nhatu pari zvino dzinoita sedzanyararwadzo.
Chatisingazivi ndechekuti yecriminal nuisance neyepublic violence vachada kuzodii nazvo.
Ivo vari kunzi vakanga vambotaura mashoko okutiko paindaneti.
Paindanet mashoko avanga vachinzi vakataura vainzi vaiti pane umwe murume akarova mai vake, uye zvinofungidzirwa kuti akauraya mukomana vaivafudzira mombe, uye zita rake rinotaurwa zvikuru pakuurawa kwakaitwa vanhu kumatibeleland mumakore kuma1980. Murume uyo ari kutsvaga rutsigiro rwenyu parudzo. Ndo mashoko avari kunzi vanga vakataura pa internet iwawo.